safe, stay healthy, and have a great day.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anasi uri musi wechina 29 kubvumbi April 2021 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
The investments I propose tonight also advance the foreign policy. In my view, that benefits the middle class. That means making sure every nation plays by the same rules in the global economy, including China.
Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti riri kushamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varairidzi vari kukundikana kuenda kumabasa.
Isu tikurwa kuti uhori upere, hatina kumboti vamunangagwa ngavabve, hatina kumboti hurumende ngaibve, tangoti uhori ngaupere. Ndo zvatiri kusungirwa izvozvo.
Mutori wenhau Hopewell Chingono anoti ari kurwira kupedzwa kwehuori munyika, kwete kuti hurumende ibve pachigaro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica pamberi pematare maviri eHouse of Representatives neSenate mudare reCapitol Hill muWashington DC. Izvi zvauya mushure mekunge vaBiden vasvika mazuva zana vari muhofisi. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
VaBiden sezvanga zvakatarisirwa vataura nezvechirwere cheCOVID-19 icho chauraya vanhu vanodarika mamiriyoni matatu pasi rose, kusanganisira zviuru mazana mashanu nemakumi mana nevanomwe kana kuti 547,000 muAmerica, uye kubata vanhu mamiriyoni makumi matatu nemaviri kana kuti 32 miriyoni muAmerica. Asi vati hurumende yavo iri kubudirira kurwisa chirwere ichi sezvavakavimbisa. Panyaya dzezveupfumi vaBiden vativo hurumende yavo yakwanisa kuti zvinhu zvigadzikane.
After I promised we'd get 100 million COVID-19 vaccine shots into people's arms in 100 days, we will have provided over 220 million COVID shots in those 100 days. Thanks to all the help of all of you. We're marshaling, with your help, everyone's help, we're marshaling every federal resource. We've gotten vaccines to nearly 40,000 pharmacies.
Ndakavimbisa kuti vanhu vakawanda vachabaiwa nhomba mumazuva zana ndapinda muhofisi. Izvo ndizvo zvakaitika. Ndiri kukurudzira vanhu vose kuti vanobaiwa nhomba iyi.
Right now, right away. Go get vaccinated, America. Go and get the vaccination. They're available.
Vanoti vakazvipira kushanda nemaRepublicans pagwara ravo rekuvandidza upfumi.
These are investments we made together as one country. An investment that only the government was in a position to make. Time and again, they propel us into the future. That's why I proposed the American Jobs Plan. A once-in-a-generation investment in America itself.
Ndiri kukurudzira maRepublicans kuti tiite mushandira pamwe kuona kuti tavandudza upfumi kuburikidza nezvivakwa. Izvi zvichabatsira kupa vanhu mabasa.
VaBiden vataurawo nezvekuda kwavo kuvandudza nyaya dzezvivakwa vachiti zvichabatsira kuwanisa vanhu vakawanda mabasa. MuAmerica hamunawo kugadzikana mune mamwe matunhu zvichitevera kuurayiwa kwevamwe vatema nemapurisa zvikuru echichena. vaBiden vati nyaya iyi inoda kugadziriswa. Vapawo semuenzaniso kuurayiwa kwakaitwa mumwe mutema George Floyd nemumwe mupurisa wechichena, izvo zvakakonzera kuratidzira kwevanhu muAmerica nepasi rose.
My fellow Americans, we have to come together to rebuild trust between law enforcement and the people they serve, to root out systemic racism in our criminal justice system, and to enact police reform in George Floyd's name that passed the House already. I know Republicans have their own ideas and are engaged in a very productive discussions with Democrats in the Senate. We need to work together to find a consensus, but let's get it done next month by the first anniversary of George Floyd's death.
Pane biri re George Floyd Justice in Policing ratinofanira kupasisa kuti pave kuyanana pakati pevanhu nemapurisa sekurangarira mushakabvu.
Kekutanga munhoroondo yeAmerica, mutevedzeri wemutungamiri wenyika amai Kamala Harris, vanova mudzimai wekutanga kuva nechigaro ichi, uye amai Nancy Pelosi, mudzimai wekutanga kuva mutauriri wedare House of Representatives, vanga vakagara pazvigaro zvepamusoro-soro pedyo nemutungamiri wenyika vaBiden. Panyaya yekudyidzana nedzimwe nyika, vaBiden vati vakayambira vatungamiri venyika dzeChina neRussia kuti America haizoregeri makudo neanokamina. Vayambirawo kuti vacharwisa chikwata chinopfurikidza mwero cheISIS chero kwachinenge chiri, kusanganisirawo muAfrica. Papedza vaBiden kutaura, Senator Tim Scott vekuSouth Carolina vabva vataurawo vakamirira bato ravo rinopikisa remaRepublicans. VaScott vati maDemocrats haasi kuratidza kuda kushanda nebato ravo pane zvose zvavari kuita.
COVID brought Congress together 5 times. This administration pushed us apart. Another issue that should unite us is infrastructure. Republicans support everything you think of when you think of infrastructure. Roads, bridges, ports, airports, waterways, high-speed broadband. We're in for all of that. But again, Democrats want a partisan wish list. They won't even build bridges to build bridges.
Ma Democrats haasi kuda kushanda nesu. Vari kuita zano ndega panyaya yekuti zvikoro zvivhurwe uye panyaya yekuvandudza zvivakwa. Takazvipira kushanda navo asi havana kuzvipira.
Senator Scott ndivo chete munhu mutema anova senator mubato remaRepublicans. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulu.
Rezvoutano rinoti hapana munhu akafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe nezuro. Naizvozvo vakafa nechirwere ichi vachiri chiuru chine mazana mashanu ane makumi matanhatu nevashanu 1565. Vanhu makumi maviri nevanomwe 27 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe nezuro. Kusvika pari zvino, vanhu vabayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19 muZimbabwe vave zviuru mazana matatu ane makumi masere nezvisere zvine makumi maviri nemumwe 388,021. Kubva zvatanga COVID-19, vanhu vabatwa nechirwere ichi muZimbabwe vave zviuru makumi matatu nezvisere zvine zana rine makumi mapfumbamwe nemumwe 38,191. Vapora munyika vachiita zviuru makumi matatu nezvishanu zvine mazana mashanu ane gumi nevanomwe 35,517. Sangano rinomirira vashandi vehurumende remubatanidzwa weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, iro raimbonzi Apex Council, rinoti rinoshamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa mazuva ose. Sangano iri rinoti mukutora danho iri hurumende inenge yaomesera vashandi vayo avo vagara vari kutatarika kuti vakwanise kuenda kumabasa mazuva ose nechakare. Izvi zvinotevera mashoko akataurwa nechipiri negurukota rezvekuburitswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa wekuti bazi redzidzo yepasi rakatoendesa kubazi rePublic Service Commission mazita evarayiridzi vaisaenda kubasa mazuva ose mwedzi wapera, uye mazita evasiri kuenda kumabasa mwedzi uno ari kuunganidzwa kuitira kuti hurumende isimbise mutemo wekuti anobhadharwa ndeashanda chete. Izvi zvinouya panguva iyo masangano anomirira varayiridzi akabvumirana kushanda mazuva maviri pasvondo. Studio 7 yakundikana kubata amai Mutsvangwa kanavo gurukota rezvedzidzo yepasi vaKane Matema kuti tinzwe zvizhinji. Asi munyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vaudza Jonga Kandemiri weStudio 7 kuti sesangano vave kutoronga kugara pasi nevamiriri vebashandi pamwe naivo vashandi kuti vaone matano ekutora.
Vari zvino chiri kunetsa ndechekuti danho iri rangouya tisina zvatisingatarisiri. Tisingatarisiri kuti hurumende yedu ingatora danho rakadai kuvashandi vari kutambura vasina chavanacho chokuti vakwanise kuramba vachienda kumabasa. Uye ichokwadi kuti vashandi vanogona kutarira voti kana zvadai zvinenge zvorevei kuti ivo vanotimiririra vanozogona here kuramba vakatimiririra kana mushandi agouya nedemo achikwaza vanenge vasina kuenda kumabasa.
Saka zvii zvamuri kuitawo imi semasangano anomirira vashandi ivava?
Zvaakutoda kutoti tigare pasi sevamiriri vavashandi tichinzwa naivo vashandi vacho kuti vanozvigona here zvokuti tiite zvematare, nokuti ndo zvinenge zvangosara patiri kuti tiite zvematare, nokuti zvimwe zvese zvatinokwanisa kuita zvinotoda kutoti ivo vashandi vange vatiudza zvavanofunga kuti tingaita kuti tirambe tichidhimanda kuti mushandirwi aite chinhano chake chokutipa zvakatikwanira kuti tikwanise kuramba tichienda kumabasa.
Muri kugarawo pasi here nemushandirwi kuti mugadzirise dambudziko iri?
Danho ratiri kutora nderekutotaura naivo vashune vehurumende kuti ko zvomoita izvi zvaipirepi, nokuti isu hatina kuti tiri kustrike, hatina kuti tiri kuramwa mabasa, tiri kuti mamiriro akaita zvuniko zvino vashandi vari kutokonewa kuenda kumabasa. Zvino kana imi moti munhu asingakwanisi, imi motora demo mumutema, zvinenge zvorevei? Saka tatovanyorera tichitaura navo kuti vazive kuti vashandi vari kuchema kuti ko zvaipirepi, isu hatisi kuramba amwaramwa mabasa, hatikwanisi kuenda kubasa, tingavambotipa zvemari yakakwana kuti tikwanise kuenda kumabasa.
Munyori mukuru weConfederation of Public Sector Trade Unions vaDavid Dzatsunga vari parunare Harare naJonga Kandemiri weStudio 7. Chitevera kuraswa kwakaitwa nyaya yake nedare reHigh Court nezuro, mutori wenhau Hopewell Chingono audza Studio 7 kuti haasi kuzorega kushanda nesimba kuti zvaanoda zvibudirire. Chingono anoti chaari kurwira hakusi kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nehurumende yavo vabve pachigaro, asi kuti uori hupedzwe munyika, achiti hapana chingaitwa chikabudirira kunze kwekuti uori hwapedzwa munyika. Nezuro, Jaji mudare repamusoro reHigh Court Justice Jester Charewa vakarasa mhosva yaipomerwa Chingono vachiti mutemo unonzi wakatorwa naChingono wakabiswa mumabhuku emitemo yenyika mugore ra2014. Chingono aipomera mosva yokubuditsa mashoko emanyepo. Chingono ati kukwira kwehuwandu hwevanhu vari kusungwa zvikuru sei vemapata anopikisa chiratidzo kuti vaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vakange vari nani pana vaEmerson Mnangagwa. Tabata Chingono tikatanga nekumubvunza zvaanofunga pamusoro pezvakaitwa kwaari mudare reHigh Court nezuro.
Dare guru reHigh Court rataura kuti nyaya yandakasungirwa musi wa8 January inyaya yakashandiswa mutemo usirimo mubumbiro redu remutemo.
Muri kufunga zvekuenda kumataredzi mhosva kumhangara kuti makasungirwa zvisina maturo, ndo zvamuri kufunga here izvi uye munoda kuratiwa mari yakawanda sei?
Pamutemo ukasungwa uendeswa kudare wovharirwa mujeri zvandakaitwa pasina mhosva. Dare guru rozotaura kuti hapana mhosva, unofanira kupiwa muripo. Saka muripo uyu ndo wandaudza magweta angu kuti vanofanira kudzokera kudare. Unotaura kuti ndo zvakaitwa vachiono, saka varuda muripo wavo. Asi ndaudza magweta angu kuti muripo wacho watinenge tapiwa tinoendesa kucharity, haisi mari yandiroda kuisa muhomwe mangu. Haisi hurumende chete yandiri kuti inofanira kuripa. Vakandisunga Major Street kudare repasi akataura kuti pane mhosva iripo yaari kuona, pane evidence iripo. Ndikutaura futi kuti vanofanira kubhadhara, not semagovernment officials but in their own capacity, ivo semapurisa semutongi wedare, kutira kuti mangwana vasazoita zvinhu zvakadaro. Vakaziva kuti pese pavanoita zvinhu zvakadaro ivo vachaburisa mari yavo yekushanda yeziya, vanotanga vafunga kairi nekatatu.
Vachimono, munofungei nekusungwa-sungwa kuri kuitwa vanhu zvikuru sei vemapato anopikisa sezvatiri kuona?
Kusungwa-sungwa kuri kuita vanhu kunorakidza kuti udziviriri hwataisungwa kuti huchaenda nekubviswa kwakaitwa Mugabe nemasoja avo ndowatodzika zvekuti Gabe wangu ari nani. Ukafamba mumamisha emuZimbabwe, mumaruzevha muZimbabwe, vanhu vakutotaura kuti vamugabe vamakabvisa vaya kuHarare vanga vari nani. Onai kusungwa kuri kuitwa vana. Vana havachabvumizwa kana kuti vataure. Nguva yaMugabe vana vaitokwanisa kutaura, vachitaura kuti aiwa apa makangaisa pakati vaMugabe vomhanyisana navo zvavo, asi vanga vasingavhariri vana muzvitorongo zvaakuitwa naMnangagwa.
Pane zvino munoda kuitei? Chii chamuri kuronga kuita?
Ndakangomirira kuti ndidzokere kumasare kuti dzimwe mhosva dzacho mbiri dzasara vatiudze kuti vari kufunga kuita sei. Asi inini hapana chandiri kutya. Even vakataura kuti vada kundivharira mujeri, handisi kuvhunduka because ndinotarisa vanhu vakuru vakaita mukurumbira, vakaita sana Mandela, vakagara mujeri for 27 years vachirwira zvinhu zvazviri pamwoyo pavo. Saka kana waita fanika zvandaita izvi kuti waakurwira nyaya yekuti uori unofanira kupera, unofanira kugadzirira kana kuenda kujeri chaiko kuti urwire zvauri kuda kuti zviitike. Ndava isusu tikurwa kuti uori upere. Hatina kumboti vamunangagwa ngavabve, hatina kumboti hurumende ngaibve, tangoti uori ngaupere. Ndo zvatiri kusungirwa izvozvo. Saka nekuti ndino zvinhu zviri mumwoyo mangu chaizvo kuti uori unofanira kupera. Ndava ukatarisa zvipatara zvedu, chipatara chedu chikuru chemuno muZimbabwe, Harare hospital yakunzi Sali Mugabe hospital, ine maternity theaters mairi chete akavakwa nehurumende yaIan Smith 1977. One chete ndo iri kushanda. Saka kuzoti taakuzvitonga kwacho kuri pai.
Uyo ange ari mutori wenhau Hope Chingono ari parunhare kuHarare neStudio 7. Ave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Hello, Pastor Joseph Mamuka sei vana mukomata anonoka wande nevamwe shamarari bose. Tinotenda nekudzoka kwe WhatsApp ya Professor Modiwe. Ndoda kukomenda mukoma ari kutaura manje manje pane izvo naudze makuseni ano ari kuti hanzi maticha ari kurohwa kukwidza school fees. Maticha aso anokwidza school fees. Maticha ana mhosva. Maticha ari kurohwa kuti vari kukombulenerei kuti vari kuhora pei shoma vorega kuenda kubasa. Marights ayo ndeavo, saka mukoma hamutaura kuti maticha ari kurohwa kukwidza school fees. Munenge musingazivo zvamuri kutaura. Ndatenda hangu.
Tinerira, tine bongomora, tine chema. Tasuruki watataiki watajunga uwa. Tawapuri watapoko nyoro waisu kupirienzi. Tasara tidongoti kana kunangara nekupirewa. Tasara mso dzisingo yanga mara mumatama. Tasara tisinare kukurukudza ndetono. Waenda mupondori mupamberi mupishunguri. Icho chigunduru chacho tisachinangare piko. Iye mwana wasitembena asadomewa nani. Iyo musekere wakarewo usaitiwa naaniko. Ako mashoko wade tizira nde napita piche chetekera. Watisia titango chuundundu tide tunumara. Zim danzo waisanyora waitudaura. Zim danzo waibanzora waidusha ura. Chibaba baba chesume zibaba. Chibaba baba chaibaba mnuna zungungu ndengu. Soja love, sauro, gauro. Mwe wako nga opu mure muru nyararo. Jinda kutawo zechiame numfurusa. Mkure kure wa urungwe. Weba nyami nyami FM.
Kwazuwai, zaro waze zindaro, kwenye ziri kumamisha, maruzeva. Mune dambu ziko, rakati rebera, kati kure ino, kune nondo kwa njino gano. Kandimita wala zuja njino wono. Sino batu wako meso kita sevana, na kutisewa sikana waewa no nye perwa, wajitengeru wazume zumbu, kuti ade mukomana. Doza tino itwa. Sino kuwa mabakete, mabawe, kana kupuwa mafikula hii. Gandhi kuuzei, wabiri, amani shamara. Kupusi iswa, kiri kupuwa mafenzi, okuti ufotele vanu wadi, maremu zimbazavo. Vagare zvakanaka vachita sharaude vana vavo vachinga kuzvikoro tobva tovayemura tichivaona tobva torespekta nevana vadoko varichinga kuchikoro chikonzero vari kuwana zvakanaka toona zvokuti vana vedu zimapenzi kudarika nevana va munhu munhu zvaunazvo ndozvinanhingi zvine mwana wako ndozvine mwana wanhingi dambudziko ratinaro nderokuti hatigoni kuziva kuti zvose izvi zvinogona kuvawo nesu ndamudzi atinaro tinoona sokuti pane munhu wakaprofita kuti ndiye unofanira kudya zvakanaka oga vana vezimbabwe musatichidzirwa kunyanya maovhet musauraya nyika yamakarwira muchinyengerwa musina chamunowana zvichiwanikwa nevanhu 25 oga mashoko amahombe ndatenda hangu zimbabwe demamanzwa ngativhotei tichidya zvatiri tisarovaniswa nevanhu mazinzwa tichitumwa kutakana isu pachedu nokunovana isu pachedizve chatinovarovanana chazvina hapana chatinozowana tikarovaniswa
tatine kwesheni huru yatoda kumbobvunzavo kuti yatoda kukurudzira vana vezimbabwe kuti vana vezimbabwe pane nyaya yecovid-19 ngatirege kuita politics vana vezimbabwe ngatirege kuita zvepolitics please please panyaya yecovid-19 ngatibatanei tishande pamwe chete tiite chinhu chimwe chete kuti pasi nepolitics ZANPF MDC pasi nazvo ngationi kuti teita zvecovid teita sei necovid ngatibatanei tipfeke mamaskis edu tiite social distance ngatirege kukriticizana kwokuti makliniki edu mahospitari edu akavharwa zvino taakufa COVID-19 haina mushonga, please, haina basa nehospitari. COVID-19 haina basa nehospitari. Haina basa nokuti haina mushonga. Unoenda kuhospitari unopiwa chiko, hapana. Ukaenda kumereka chako chako kune mari, kuna madokutazi, kuna manesi, mushonga wacho hakuna. Ukaenda Britain kwacho kuna manesi, kuna masaindisti, mushonga wacho hakuna. Saka ngatibatanei tiudzane chokwadi uye tiite chinhu chimwe chete tirege kuudzana nemati makiriniki edu mahospitari nokuti hakuna mushonga wecovid please ngatiudzane chokwadi tisege politics musada kuti mupe hurumende mhosva yekuti hai havadzidziswi hakuna munhu asingazivi amen
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu atina kwatakarerekera. Vatereri, namba yedu yave kushanda zvakanaka. Tumirai mazu enyu pa WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatereri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U-band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona. Mashoko anotevera anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia. Makore mana ekutungamira nyika yeSomalia kwava Mohamed Abdullah Mohamed vanozivikanwa nekuti Famajo akasvika kwamvura yacheka makumbo nemusi wa8 kukadzi asi vachiri pachigaro sezvo paine kunetsana pakati pavo nevatungamiri vematunhu kana kuti Federal Member States kuti sarudzo dzinoitwa riini. Musi wa12 kubvumbi dare reparamende remuSomalia rakatambira bhiri rekuti nhengo dzedare iri dzirambe dziri vamiriri kwemamwe makore maviri pasina kuitwa sarudzo. Mutungamiri wenyika vaFamajo vakabva vatambira bhiri iri zuva rakatevera kunyange hazvo nhaurirano dzainge dzisati dzapera kuitwa uye pachiine gakava. Dzimwe nyika kusanganisira America dziri kushora zvikuru danho rekuwedzera makore ekutonga pasina kuitwa sarudzo dzichiti zvinokonzera kusagadzikana munyika iyi nedzakapoteredza uye zvichipawo chikwata chinopfurikidza mwero cheAl-Shabaab mukana wekurwisa zvakasimba hurumende chichibatsirwa nekusagadzikana munyika iyi. America nedzimwe nyika dzikuyambira kuti kusagadzirisa gakava iri kuchapa kuti hurubende itadzewo kuwana nguva yekugadzirisa mamwe matambudziko akatarisana nevanhu. Mumashoko kuvatori venhau, gurukota reAmerica rinoona nezvekudyidzana nedzimwe nyika vaAntony Blinken vanoti havatenderane nevanoda kuramba vachitonga pasina kuitwa sarudzo. VaBlinken vanotiwo maitiro aya anokonzera kusawirirana uye kuvhiringidza nyaya yekuvandudza zvinhu munyaya dzezvematongerwo enyika uye achipawo kuti hurumende isiyane nekurwisana neAl-Shabaab ichinetsana nevanopikisa. Vaenderera mberi vachitiwo zviri kuitwa nehurumende izvi zvinononotsawo kuitwa kwesarudzo dzakatarisirwa nevanhu vakawanda vemuSomalia. VaBlinken vati America inokwanisa kutemera vamwe vakuru vakuru vehurumende iyi zvirango uye nyika iyi inorarama nekubatsirwa nezvinobva kune dzimwe nyika kuti iwane zvekudya uye zvombo zvekurwisa vanopfurikidza mwero veAl-Shabaab. VaBlinken vakurudzira mapato ose ari muSomalia kuti atangezve hurukuro pasina kuita humbimbindoga zvinozounza kusagadzikana. Mashoko aya anotaura pamire hurumende yeAmerica pane zviri kuitika muSomalia uye maverengerwa neni wenyu Blessing Zulu weStudio 7.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nhasi vatura mashoko avo kunyika yeAmerica. Sangano reZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions rinoti rinoshamiswa zvikuru nedanho ratorwa nehurumende rekusabhadhara varayiridzi vari kukundikana kuenda kumabasa. Mutori wenhau Hope Chingono anoti ari kurwira kupedzwa kwehuori munyika kwete kuti hurumende ibve pachigaro. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.